Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu zvita 21-2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi. Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuchinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vavimbisa utungamiri hwesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ kuti vachagadzirisa mamwe ematambudziko akatarisana nevarairidzi kunyange hazvo vasina chinobatika chavataura panyaya yemari dzemuhoro. Thomas Charipasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu uyo waitirwa pamahofisi avamunangagwa pamunhu mutapa building, mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou vati vafara zvikuru kuti vamunangagwa vakwanisa kuva panzeve pazvichemo zvavo. Vazhou vati vasvitsa zvichemo zvakawanda kuna vamunangagwa zvakafanana nekuda kuti vadzidzisi vabhadharwe mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica sezvo zvinhu zvizhinji zvave kungotengwa nemari yekunze. Gwaro rasvitswa nePTUZ kuna vamunangagwa rinotiwo vadzidzisi vanoda kubhadharwa mari inodarika zviuru zvitatu zvemadhora emuno kana mari yemadhora ekuAmerica anoenderana nemari iyoyo.
Tataura nyaya dzamasalaries kuti hachakwani varairidza vachakwanisa kuti vaende kubasa nokuti mari dzinodiwa kuti vabhadhare maschool fees, mari dzinodiwa kuti vabhadhare mauniformu, mari dzavanotambira ishoma zvikuru kwazvo zvokuti havakwanisi kunge vachienda kubasa. Tataura zvekare kuti varairidzi vanhu vakakosha vanofanira kuti vapiwe maallowances akafanana nablotted class allowance, akafanana naclass teacher allowance, uyezve kuti varairidzi vanhu vanoda basa ravo, asi kuti mari yavanotambira ye 284 imari shoma zvikuru kwazvo zvokuti dai hurumende yabhadhara hayo varairidzi ava in US dollars.
Vazhou vati vanodawo kuti vadzidzisi vawane motokari sezvo vachishandira munzvimbo dziri kure nekwavanogara uye kuti hurumende iedze kuti vamwe vadzidzisi vakapedza zvidzidzo zvavo vasina mabasa vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe.
Varairidzi vashoma, tinoda kuti vamwe varairidzi vaimployewe, vaimployewa kana vakwana, taona teacher people ratio yakwana, vari excess toita government to government agreements, vokwanisa vokunoshanda vachikwanisa kuti vauise chidimbu chavanowana kunyika kuti nyika ibudirire. Ende uye zvetataura kuti varairidzi vari discriminated. Ndingatanga for example ma student teachers. Mu student teacher habhadharwi, asi student police, soja, nesi, paanongotanga basa, unotanga udini, kubhadharwa.
Vazhou vati pane zvavimbiswa navamunangagwa kuti vanogona kuzvigadzirisa munguva pfupi iri kutevera, asi hapana chavataura chinobatika panyaya yekuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekubhadharwa nemari yekunze.
Zvakawanda zvimwe zvatatitaura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza, zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza, asi sekuti zvokuti murume nomukadzi maticha vanochia kwakasiyana vave vanokwanisa kunge vachienda pamwe chete. Ishu yegender kuti kupromotewo vakadzi muministry of education vava vachiona sekuti zvinoita neyokuimploya mamwe maticha vanga vachitadza sokuti inokwanisika kutireruse mutoro namaticha arimo. Asi pane zvimwe zvavataura kuti zvinoda kuti vambonotaura nemaminista nefinance minister zvikuru sei zvinoendera nechinyi nemasalari. Ipapo toda kutaura kuti ndozvavataura.
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vati wavadzidzisa vasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya kana vamunangagwa vasina kusimudza musoro pane zvavavimbisa.
Chiripo ndechekuti varayiridzi ndo vanotipara vanotiratidza gwara. Ndofunga tsamba yedu maoneri kana mukazonoiverenga yekutaura kuti kana zvatataura zvisina kuitwa zvichanetsa kuti zvikoro zvivhurwe.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Jaramba sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, uye vamunangagwa Mbune vabva vapindawo mune mumwe musangano pavapedza kusangana neutungamiri hwePTUZ. Zvichakadai gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima avo vanga varipowo pamusangano waitwa navamunangagwa neutungamiri hwePTUZ vaudza Studio 7 kuti vachamboda kuongorora zvabuda mumusangano wavo vasati vataura nezvenyaya iyi, kunyange hazvo vati hurumende inokoshesa varayiridzi zvakakomba. VaMavhima vakamboudza vakuru vezvikoro mwedzi miviri yadarika kumusangano wakaitwa kuVictoria Falls kuti homwe hurumende yakaboka zvokuti haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari dzemihoro pamwe nekuvabhadhara nemari yekunze. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari vamutulincuve panyaya iyi, kunyange hazvo svondo rapera vakati hurumende haina kwainowana mari yekunze yekuti ibhadhare vashandi vayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari kutadza kutora mari dzavo mumabhangi ekuChinoi panguva iyo vakatarisana nezororo rekisimusi. Izvi zviri kuitikawo mumaguta akawanda. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vanoti vabva kunzvimbo dziri kure dzakaita seMhangura, Bhangeti nemutorashanga kuzotsvaga mari muChinoi asi vaishayiwa. Mumwe wevashaya mari pabhanga reZB ndivatapera Gombami vekuMhangura. VaGombami vanoti kushaya mari kuchaita kuti zororo rekisimusi risanakidze sezvo vanenge vasina mari.
Tauya makuseni nanhasi Krismasi inenge rakatoshata kwatiri, kana kuti titenge ndamboda kuti tinotenga nekadhi zvanzi kadhi renyu hatina kuvhurwa kuti ikwanise kutenga zvatoramba.
VaGombami vanoti dai vemabhengi vachipa vanhu vose mari shoma zvayo kuitira kuti vawane mari dzekufambisa sezvo vanotakura vanhu vasingade mari yekupiwa mufoni kana kuti ecocash.
Ndinokurudzira kuti vanhu vangave kana iri mari shoma ngaasevhiwe, vanhu vese vapere vachipiwa shoma shoma yacho kuti vese vakwane.
Mumwe afumira kubata Jongwe muromo kubata nzvimbo pamutsetse wekutora mari yakaishayiwa ndiMyros Chipfunde. VaChipfunde vanoti vashaya mari zvekuti havana mari yekuti vadzokere kumba kwavo nhasi.
Samisogo makuseni hatina mari yatawana, takangogara mumanje apo nguva dzatokwana dzatoye 3 kuri kuzatokwana 2 kuri asi hatikani taonana mari yekudya tindo mari yatida kutovita bhazi izvo. Vabereki vazhinji ari vatoona mari, mari dzauda kutorawo ndidzotori dzitoda kutoenda kumba nadzo.
VaChipfunde vanoti kunyange vachikwanisa kutenga zvinhu zvakaita sezvekudya nenhumbi zvinenge zvichidhura uye vanenge vachida mari yekufambisa.
Pamwe chete kuMhangura tinenge tatofambira mari dzodzidzi kuya kuno kuchinhu kuti hakuna ndinotora mari ndisiwa kuno vakuna kusvika pandangogara izvo sevandinoonana mari yelift apa ndichogara kuti plan dei anavastori inakakatoii makadhi eti tokwanisa kumashandisa asi mari manje yelift ndo yakanyanya kumirira vamwe vazhinji vari vanhu.
Vakuru vakuru vemabhanga muChinoi vanoti kushomeka kwemari kumabhanga kuri kukonzerwa nebhanga guru reReserve Bank iro risiri kuvapa mari inokwana. Asi nyanzvi munyaya dzezvemari vaPersistence Gwanyanya vanoti havashamiswe nemitsetse pamabhanga munguva ino yezororo rekisimusi, asi vanoshamisika nenyaya yekuti mitsetse pamabhanga ndiwo wave mugariro. VaGwanyanya vakamboshanda mubhanga kwenguva yakareba vanoti havaone dambudziko rekushayikwa kwemari richipera sezvo nyika iine mari shoma kudarika iri kudiwa nevanhu. VaGwanyanya vanoti nyika ine mari inobatika inosvika mamiriyoni mazana maviri emabond nemamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica zvichienzaniswa nemari ingadiwe nevanhu nemakambani inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri we South Africa Cyril Ramaphosa ne hurumende yavo vari kutarisirwa kuti musi wa 20 ndira vange vapindura tsamba dzemagweta evarimi vachena vemuZimbabwe vakavaendesa kumatare vachiti vanoda mari inosvika biriyoni rimwe chete nemazana maviri ezviuru zvemaranzi ekuSouth Africa kana kuti ingangosvika zana remamiriyoni remadhorari kuAmerica iri mari yokuripa kuchorwa kwavanoti kwakaitwa kodzero dzavo nedanho rakatorwa nenyika yeSouth Africa kuSADC. Gweta revarimi ava vaVili Spish vakudza Studio 7 kuti vakatoendesa masamanisi kurumende yeSouth Africa nehofisi yava Ramaphosa. Varimi ava vanoti havana kufara nedanho rakatorwa neSouth Africa pasi pevaive mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma rekuisa runyoro rwavo pachisungo cheSADC muna 2014 chekuti iparadze dare kana kuti SADC Tribunal yaitonga nyaya dzinonetsa munyika dziri mugungano iri. Dare reConstitutional Court muSouth Africa rakati vaZuma vaisafanira kunge vakabatsira kuti dare iri riparadzwe. VaZuma vachibatsirana nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vakaruka zano rekuparadza dare reSADC Tribunal vachiti risatonge nyaya dzevanhuwo zvavo asi kuti ribate nyaya dzinokunetsa kwenyika chete. Izvi zvakatevera kuwanikwa kweZimbabwe iine mhosva pamatorero ayakaita minda kubva kuvarimi vachena muna 20,000 pasina muripo. VaSpish vati vanofunga kuti vamwe varimi zviuru zvitatu vanogonawo kuenda kumatare nenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaRamaphosa amai kuSadiko sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Zvakanyanyisa kukosha kuti hurumende yeSouth Africa itaure zvipachena igamuchire kuti yaisafanira kupinda munyaya dzezvekuparadza sangano reSADC Tribunal ranga riine mvumo nekodzero yekuti vanhu vaende kwariri vanenge vaine kodzero dzazunwa kusanganisira varimi nevichena vanga vabva kuZimbabwe. Saka zvinhu zvinosimbaradza kuremekedzwa kwemitemo nekodzero dzevanhu kuChamembe kweAfrica.
Asi pane mukana here wekuti ivo varimi havanogona kupuwa mari dzemuripo nezvakaitwa izvi?
Hongu kwazvo kwazvo, nekuti ngatiyeukei kuti nyika yeSouth Africa iri panyaya dzekuremekedza mitemo nekodzero dzevanhu ine chikero chakarema chine udzamu kudarika cheZimbabwe. Ngatirangarire zvakare kuti vaRamaphosa vakapinda mukutonga vachivimbisa kuti vachafamba mumatsimba nemo nemo mugwara rakapambwa naro namushakabvu vaNelson Mandela vakatungamira South Africa pekutanga, vaitaura kuti kodzero ngadzive pakati, mbambo yepakati yemashandiro anoitwa nenyika yeSouth Africa. Saka tinovimba kuti vaRamaphosa vachaita sekutaura kwavo sekuvimbisa kwavo. Kana vakadaro, zvinoreva kuti vanofanira kubatsirawo kuti varimi vechichena vapiwe zvakaringana navo migove yavo pakubvutwa kwakaitwa mapurazi avanga vagere muZimbabwe.
Asi woka, hapana here dambudziko ipapa? Nekuti tinoona kuti SADC kazhinji inowanzoita zvinenge zvataurwa nevatungamiri venyika pasina zvakawanda zvinenge zvichibva kune vanhuwo zvavo kana masangano akazvimirira.
Iko zvino hapana dambudziko rakanyanyisa kukura, nekuti rangarirai kuti vamunangagwa wehurumende yeZimbabwe navamunangagwa vakataura pachena kuti vanoda kusigira nekuripa vachena varume chena panyaya dzepakaita zvidiki. Saka hapana dambudziko ipapo. Zvakarezve tinoona kuti iko zvino nyaya yekuti varimi varipwe iri kugamuchirwa hapana rudzi ari kufukana nayo kwese.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dare rezimosva muBhindura rinoti varidzi vemugoti weRandmine vasadzinga mudzimba dzekambani iyi vashandi vayo. richipa mutongo waro nezuro dare iri rakati vashandi vekambani iyi avo vanodarika mazana matatu vane kodzero dzekuramba vachigara mudzimba dzekambani iyi uye mapurisa asavavhiringe. Gweta ravashandi ava vaobe shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vashandi ava vagara pamigodhi uyu kubva muna 1999. Kambani iyi yaimbove ye Globe and Phoenix uye payakavhara zvinonzi varidzi vayo havana kusiya vabhadhara vashandi muzandigere. Mushure mamakore anodarika kwanosvika makumi maviri varidzi vatsva vekambani iyi vakaitora vachishandisa zita rekare rekuti Globe and Phoenix vakabva vapa zviziviso zvekuti vashandi vabve mudzimba dzepamugodhi uyu. Izvi ndizvo zvakapa kuti magweta evashandi vaende kumatare. Hapana kujeka kuti ndiani muridzi chaiye wekambani iyi. Tabata vashava kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vashandi vakauya kwandiri vakandikumbira kuti zvazvadai tinoita sei. Takabva tamhanya kumatare tikanoti kune vematare vashandi ava vava kuda kubudiswa mudzimba dzavaigara iye mushandirwe anonzi Rainmine asina kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti ange anzi vanhu havasisiri vashandi vake, avapa mari dzake.
Vanhu vangani vari munyaya iyi?
Taenda nevanhu vanokwana 359 ndivo vakakwanisa kunge vachitaura neni, asi vakawanda zvavo vanopfuura ipapo.
Vashandi ava vanodei?
Vashandi ava vari kuti kune Rainmine kana musisa tidi hatikumanikidzirei kuti murambe muchinzi ndini mushandiri wedu. Asi ichiti bhadharaika zvatakashandira makore ese awa. Rainmine iri kuramba ichiti patakavhara muna 1999 takakupai zvaifanirwa kupuwa. Asi chotishamisa ndechekuti hapana mapepa kana magwaro abuditswa neRainmine anotaridza kuti vakavapa mugove wavo muna 1999 vasati vavhara.
Saka dare rapa chinyi kuvashandi vepaRainmine ava?
Dare rapa mutongo kuti vashandi vepaRainmine vagari mudzimba idzodzo dzekambani. Rava pawo mvumo yekuenderera mberi nemabasa avakanga vachiita. Vamwe vari kuita mabasa emaoko ipapo, vari kubika sadza vachitengesa kuti vawane cheuviri chemhuri yavo.
Iyo Rainmine yanga isina chikwereti here kuvashandi ava?
Rainmine iri kunzi haina kubhadhara vashandi vayo pamakore anokwana kuita iwo 17. Inova nyaya tichazotora mugore ra2019 matiri kupinda umu. Tava kuenda kuMinistry of Labour kuti ibhadhare mari iyoyo kuvashandi.
Mari ingasvika mari?
Sekuona kwedu mari iyi inenge yakusvika ku12 million.
Pari zvino iyo Rainmine yakwikwidza here zvatongwa nedare redzimosva?
Yanga isati yakwikwidza. Ndinodavira kuti vachiri kumboverenga magwaro nekupangana mazano ekuti voita sei, voenda kumberi here kana kuti vogutsikana nezvatongwa nedare.
Avo vanga vari gweta revagari veparainmine uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaope shava vachitaura vari parunare vari kuHarare. Makaterera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evatsigiri vemapato anopikisa muDRC aungana panze pemizinda yemapato anotire Union for Democracy neSocial Progress Party nhasi vakawanda vavo vachiratidza kusafara nekumbosendekwa kwesarudzo yemutungamiri wenyika. Mauto emuIsrael ari kuparadza mwena weutororo unoshandiswa nechikwata cheHezbollah yakavakwa pasi pemiganhu wenyika iyi neLebanon. Vanorarama neHIV AIDS mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko guru rokushaya mishonga inopedza marwadzo anokonzerwa neutachiona. Loida Moya anoti panyaya iyi.
Mishonga iyi haizi kuwanikwa muzvipatara zvizhinji mudunhu reManicaland kusanganisira nechipatara chihombe chemutare Provincial Hospital. Mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO rinoshanda uye kubatsira vanorarama neHIV AIDS vakasipa pound vanoti mishonga yavanosungirwa kuti vange vachitora pakupera kwemwedzi mitatu yega yega yave kupiwa yemasvondo maviri chete uye inenge isina kukwana. Izvi vanoti zvinokanganisa utano kana raramo yevazhinji.
Tuto sangana naro se people living with HIV ndere kuti ma tablets tenofovia nila mevudini kwa combination ya tenofovia nila mevudini inozi tenolamu yei iriku shaika dambuziko ombe iriku zi icha uya
vapa undi vanoti nekuma kwa kaita dambuziko ravo vanoda kuti gurukotare zvehutano vaopedaya moyo vajekese kuti nyaya iyi yakamira sei uye kuti ichagadziriswa sei.
Se miriri we vanhu vanorambana utachana HIV kuno kuManicaland today a statement from the minister of health avao badaimo kuti vatiudze the actual situation iri pa ground. Tisuda ma cosmetic statements, tuda kuti this is an issue of life and death for someone who is living with HIV, and we actually need the minister's statement on these issues so that people are informed.
Amai Lydia Kambuya avo vange vachida kutorera muzukuru wavo mapirisi pachipatara chikuru chemudunhu reManicaland vati vafambira dhongi rakaora.
Isusu tina chichemo pa general ndiyo hospital hombe mwamutare iri kunzi iri kushota mapirisi wewana iwo wana wedu ririro tariro yedu yamangwana nyika kuti izi nyika wana iwo wawa ndio achazova madokta ndio achazova maticha ndio achazova ramangwana rakajeka. Nhasi wana wakushoteswa mapirisi tiri kushaya kuti chii chiri kuitika ino Zimbabwe muchiti ndiyo Zimbabwe yakasununguka.
Ambuya Kambuya ava vanoti dai hurumende ikakurumidza kupindira nyika isati yarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda.
Inga kudai uchazoite mwana here zvikavhiringa kudai unozoite mwana here mwana azoite utano hwakanaka. Tinorashikirwa newana turu mapirisi maaravhi anonga atoshotesa shuga zvinototapira maaravhi echitooneka muno muZimbabwe. Tine chichemo pano pagenera kutoti genera haifo ndiyo hospital hombe yakabata mutare yese munhu akarwara kurusipi kwese wanouya pano saka wakashaya mapirisi wana wedu aya tinoita sei tinoendepi nekuti ndiyo hospital chipatara chihombe. Kana unozwa hapana mapirisi echembere chaidzo chaidzo unozwa kuti mapirisi eshuga tengai mapirisi eBP tengai taipiwa mahara ingava nyika here tingararama here mukange makutitengesera mari yachatisi kuiwana.
Chiremba mukuru wedunhu reManicaland Dr. Martin Mafaune havana kubatika kuti tinzwe kuti hurumende ichagadzirisa sei dambudziko iri. Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezvuru vari pamishonga yemaARVs uye mishonga iyi yakawanda yacho inobva kuAmerica pasi pechirongwa chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR. Kubva muna 2004 kusvika gore rino PEPFAR yashandisa mari inosvika biriyoni rimwe chete remadhora uye gore rino chete yashandisa mari inoita zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora muzvirongwa zveHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pa social media.
Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikupai zvinobva kuvateereri pamusoro pezuva reNational Unity Day rakanyoreranwa pasi pakati pebato reZANU PF nePF ZAPU muna 1997 uri musi wa 22 zvita anove mangwana. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJacob Mafume.
Tinokutendai nekuti gamuchira pachirongwa takamira zvedu mufio Q. Problem yatavanayo nezuva iri havichina kurikoshesa. Zvinhu zvakazoitika munyika zvinotaridza kuti hatina chatakadzidza munguva iyoyo. Kana mukatarisa nguva yemurambatsvina, nguva ya2008, mukatarisavo August 1. Kuurawa kwakaita vanhu mumastreets kunotaridza kuti hurumende haina kudzidza purpose ye Unity Day. Unity Day rari rizuva rekuregererana nekuti hazvizoitiki futi zvokuti vana veZimbabwe vanotendekerana futi vourayana pachavo pasina kana anenge ari kunze ari kuvauraya.
Tine mumwe muteereri apinda pachirongwa, tina mufundisi Richard Moyo.
Kubatana kwezano PF nepati yavangomoyaya pakuitwa kwazvo zvazvakanaka, asi nhau yakanga iripo haina chayakabatsira, yava nhau yekungoda kungonyaradza vangomo chete. Nokuti kana mukatarisa nhasi uno tikatiti muzuva umoitwa Unity Day hationi zvarakakoshera, nokuti nhasi uno matambudziko achine vana veZimbabwe matambudziko akawanda chose. Kubatana kwenyika yeZimbabwe haisati yabatana. Nyika yedu yeZimbabwe inofanira kuti igone kudzidzawo padzimwe nyikawo dzakafanana naSouth Africa zviri nanewo.
Ndimukoma taurai ndiri kufona ndiri kuno South Africa zvangu ikozvino. Zvino urombo nekuvako nezuva ririko mangwana ravanodaidza kuti National Unity Day. Zuva iri rinocherechedza kubatana kwevezvematongerwo enyika vana veZimbabwe vasina kubatana.
Tinotenda vateereri. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nguva yekisimisi inguva yokuzorora, asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana-siyana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambi weCapes United Adlive Zvirekwi uyo akatora mukombo weCastle Soccer Star of the Year muna 2016 anoti achatora nguva ino kushanya nemhuri yake kunzvimbo dzinoyevedza dzakasiyana-siyana sezvo aitadza kuita izvi nemhaka yebasa.
Sezvo tichigara tiri vanhu vanenge vari kubasa vachifamba nebasa zvakanyanya, so I think ndichawana nguva yakawanda yekuspenda nemhuri tichienda kuholiday, timboendawo kunofefeterwa nemhepo, tiri kunzvimbo dzakatsaukana tsaukana dzinofadza tiri pamwe chete nemhuri.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzare Ana Muguni vanoti vakananga kumusha kwavo kuchimanimani kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutsigiri wechikwata chenhabvu cheDynamos Muzare Molen Matema vanoti vane urongwa hwakafanana newamuzvare Muguni.
Tumorospenda nana mwene nana tezvara kumusha, tikuenda kumusha musi wa 23-24 kumasvingo.
Asi maneja wemutambi wetsiva Charles Manyuchi vaChris Malunga avo vanove zvekare mukuru weOriental Boxing Promotions vanoti vachatora nguva ino nevatambi vavo kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa vakarasikirwa nevabereki vachivapawo rubatsiro. Vamalunga avo vaive muZimbabwe pamitambo yetsiva yakarongwa naManyuchi vanotitaurira mamiriro ekisimisi yavo.
We visit charitable organizations and we also try and make sure that the allowances which they are going to receive, weekend allowances which they receive, must be donated to the charitable organization, to orphanages, to make sure that the children who are living or people who are living at the orphanage, they must know that there are people there who care.
Vamalunga vanogara kuZambia. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisa imapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Hatenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savamapondera vari kuti vari kutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unouya, vatarisira gohwo rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 21 Phalakazi 2018 muPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba enkulu esikhulume ngayo indaba yama yenholo imali esiyitholayo ukuthi imali yethu esiyitholayo ayisathengi lutho ngakhangela khathesi ezitolo ukuthi ukudla kukhwele kunganani kuyona imali yokuthi ukwanise ukuthola i-transport ukuthi uyefika esikolo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangana lababalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekane lazo elizweni.
Ithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababe befuna khona ikheshi ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi ayemakhaya okubhadala khona ikheshi okungalayikho kheshi okungala swipe. So manje kathesi abantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini.
Ukusilela kwamafutha ezimota lokuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe osokuthwala senzima abantu beZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labaculi ababili abacula bese South Africa, uNkunzi yomanzi amnyama kanye lo Brian Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje uhlanganele lenkokheli yenhlanganiso emele ilungelo lababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekene nalazo elizweni. Umnangagwa ubikwa yenze izithembiso ezithize ezingabambakiyo kodwa engatsho lutho kangako ngeholo ababalisi abafuna lihlawulwe nguhulumende ngedola leMelika. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatha lezindaba ngemva kwalomhlangano owenzelwe emahofisini kamongameli eMunu Mutapa Building, umkhokeli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takawafira Jowu uthi bajabule ngokuphiwa isikhathi sokulalela izikhalazo zababalisi okwenziwe uMnangagwa. Esinye isikhalazo abasethule kuMnangagwa uJowu uthe bafuna ababalisi bengezelwe ihoro lifike kunkulungwane ezintathu zamadola 3000 ngenyanga.
Msangano wathaita na president
umhlangano esiwukhulumileyo lo president sikhulume udaba lomholo ukuthi awuseneli. Ababalisi abasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngoba izimali ezifunakalayo ukuthi baphile aziseneli. Sikhulume njalo ukuthi ababalisi kumele labo baphiwe ama-allowance achiyeneyo njalo ukuthi ababalisi ngabantu abafuna umsebenzi wabo kodwa imali abayiholayo eye-$284 imali enlutshwane. Ngabe uhulumende ubaholisa ngemali ye-US dollar ngoba izinto ezitolo sezithengiswa ngemali yaphansi.
Maria wanotambira nge-284 imali shoma zvikuru kwazvo.
Uzo upinde wathi bafuna ukuthi ababalisi bathole izimota ngoba besebenza endaweni ezikhatshana lalapho abahlala khona.
Vanenge zvakawanda zvimwe zvatati taura vava vachivimbisa kuti zvinokurumidza zvinokwanisa kuvimbisika nokukurumidza.
Okunye esikukhulumileyo basithembise ukuthi bazawulungisisa ngokuphangisa kanye lokuthi obaba labomama abangababalisi befundisa endaweni ezitshiyeneyo benelise ukuthi basebenze ndawonye. Udaba lokukhuthaza ababalisi abangabesifazane emsebenzini, okunye bathe bazaqala bayekhuluma labohlangothi lwezemali lenotho yelizwe okunjengokulungisisa udaba lomholo. Bathe bazakhulumisana lesiphathamandla sabagogileyo.
Bathe bachataura na minister wabo unomiria disability.
Biwa kulokuthile okuthembiswe nguMnangagwa ukuba uza kwethula ngesikhathi esifitshane esilandelayo. Kodwa akulalutho olubambekayo aluchileyo ngodaba lokholo ledola leMelika. Kunjalo unobhala we-PTUZ umnumzana Raymond Majongwe uthi ababalisi abasoze babuyele emsebenzini kuvulwa izikolo nxa uMnangagwa engafizanga lokho akuthembisileyo emhlanganeni wanamhlanje. Omunye wababalisi unkosikazi Eugene Hlabangana okade ekhona emhlanganweni lo namhlanje uthe benelisile ukumtshela izifiso zabo.
Umhlangano wethu uhambe kuhle kakhulu, senelisile ukuthi simtshele umongameli welizwe uPresident Mnangagwa ukuthi thina njengababalisi sile nhlupho eziningi kakhulu. One, indaba enkulu esikhulume ngayo indaba yenholo, imali esiyitholayo, ukuthi imali yethu esiyitholayo ayisathengi lutho. Ungakhangela khathesi ezitolo ukuthi ukudla kukhwele kunganani, kuyona imali yokuthi ukwanise ukuthola i-transport ukuthi uyefika esikolo. Ungakhangeli imali esiyitholayo for ukuthi umuntu enelise ukuyafika emsebenzini i-$90. And sithi imali le asoyokuthi mina ngingumbalisi ngigade, kufanele ukuthi labantu abami bekwanise ukugada ngemali yona le $90. And sithi ayikwani. So senelisile ukuthi simbonise upresident ukuthi imali abasinika yona vele ayenelise. Okunye sikhulume ngakho indaba yokuthi ama-student teachers laba abafundela ukuba ngababalisi, inholo yabo yakhathwa kakhulu, bathola imali ngange-$150. But ungakhangela abafundela ukuba ngamasosha, abafundela ukuba ngamapholisi, imali zabo azikhathwanga.
Asinelisa ngokukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe lokamakhala ekhukhwini, njalo uMnangagwa ngokwakhe uhle wangena komunye umhlangano ngemva kwalo lababalisi. Umphathi intambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima okade khona laye kulo mhlangano utshele Studio 7 ukuba uzadlulisa izikhalazo zababalisi ngoba uhulumende eqhathekisa umsebenzi omkhulu abawenzayo. UMavima uke watshela umhlangano labaphathi bezikolo ngenyanga ezimbili ezedluleyo owenzelwe eVic Falls ukuthi uhulumende akasozenelise kwengezela iholo lababalisi kumbe kubahlawula ngedola leMelika. Asinelisanga ukuthola icele likamphathi intambo ogatsha lwezemali umnumzana Mthuli Ncube ngalolu daba loba kuvike edluleyo ethe uhulumende akalayo indlela angathola ngayo imali yaphandle ukuholisa izisebenzi zakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe osokuthalise nzima abantu beZimbabwe abathengisa imali emgoqweni okungekho emthethweni osiphathelene abakade sebenyamalele ngemva kokubuthwa ngamapholisa kwabaningi babo kumaviki adluleyo sebephendukile. Sokusele insuku ezingatsho lutho ukuthi ilanga lekhisimusi lifike. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu nyeviki. Umnumzana Mandla Chuma isakhamuzi sakobulawayo usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Ngithi lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababe befuna khona ikheshi ngoba abanye bayafuna ukuthi bagade amabhasi emakhaya okubhadala khona ikheshi okungalayikho kheshi okungala swiping. So manje kathesi abantu zindwendwe zodwa, abantu vele isiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini, okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapha kobulawayo kanti nengibelifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabe uyazama sibili kumbe kukhitshwe namabhondi lawo ngoba yiwo ngana asilethela uhlupho lapha kulela.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe ukhala ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu, vela kusathengeki. Uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama-prizes sokule prize ye-USA, sokule prize ye-bond. Abantu vela ama-queues agcwele, balayinile, abantu badidene vele. I-prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bagqokani, konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusilewe kumali sokusaphekthile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngapi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebond. Ibond nxa ulemukela usithi uyangena ema-store ezinye alisebenzi, ibond bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uyathenga ezinye izinto ibond kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela. ngoba supermarkets are the only people abavuma ipond. Ungathi uhamba kuma hardware uthi athi samende ba uzobe kutshela nge US dollar. Uthi athi ufuna insimba ukutshela nge US dollar. Whatever ufuna ukuthenga ba ukutshela nge US dollar. Whereas US dollar ngona kasithi thole. So tinabe sicela ukuthi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bond yalifakayo ngoba ibond leli selisithwala senziwa ngabuyezwa sibili siki sibisake lu president ngokwakhe ukuthi sicela asikhiphele ibond ngoba ibond selisilimazile asilakwanisi lokuthi siphefumule nxa ebond
isimo somnotho simi manzonzo ezweni amabhanga awala mali abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola lemelika uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emikambo yensitha uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla uzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Si lokhe sisedabeni lunye lokusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimota siphindi usithandekile Nkomhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Melusi Moyo isiphatha amandla isibona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni elwela amalungelo ezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Sokuvukeka kutsha kunokuyani esasiqale ngakho indwendwe yesabeke emabhenki lapha ngamavigoron lapha amabhenki abantu bazama ukudinga izimali ngazi ukuthi sokuyiphanike ukuthi abantu besiya kuholiday kumbe i-shortage siwe yaba khona njalo yezimali ngoba amalayini akhona lawo besingasawajayelanga akhona namhlanje ibhenki engike ngadlula kiyo kathi singikhulumisana labantu se-medgent kukhanya bebengena nga-5-5 kugadumile emnyango bangena nga-5-5 abanye besithi hhayi kukhanya iyatholakala but bebengeniswa nga-5-5 ngingazi kwamanye amabhanga njalo ngimbona lokho kule ndwendwe nje kuphi inani lokho eliyilo lona leyani babelitshilo ukuthi nxa uthatha as individual uphiwa $50 then amakhampani aphiwa $100
nabantu bakhanya bephithizela yini belungiselela ikhisimusi
abantu bakhanya bephithizela but isimanga esesikhona bengidlula kulabo abathengisa zokudla le-chicken inn sebetshintshile intengo zabo sebebiza imali yasemelika ngebond ngawuthi uyaqathanisa ngemali yakithi iprice zabo sezidula kakhulu ngoba ngele melika i-2-piece yabo bayibiza $2.50 ma uyifuna ngebond $9 so okuyikuthi ngezindlela bazama ukuthi abantu bengasasebenzisi ibond ngoba kuba cheaper ngawuthenga nge-US but uhlupho olukhona ukuthi imali yemelika kayikho kuleli lizwe leli yebo ye abantu bayabhotabhota bethengathenga khonokho okuncane nje loba sekula abakhangelela impahla zabantwana baningi kakhulu kula esithi ngama-free market ezitolo nje ezinkulu hayi kakuphithizeli kangako kuphithizela kuma-free market lakhona apha ekudleni
uhlupho lwamafutha ezimota okuhambisa ke
wayisho ke isindaba phendula inkinga ke indaba yamafutha le sikhuluma nje indwendwe ezibonakalayo eminye imigwaqo size yavaleka ukuthi akusula weyi ngoba imoto sezilayini ezayenza amalayini abayidabhu abamathathu kulokuzima kukhanya kakula bungcono obuba khona sibilini emafutheni lapha bathwele nzima abantu bezimota ngoba ngikhangele nje njengomuntu okhanya ngasemabhumuthi ngengafika ngasemarenkini ayemakhaya abamabhasi labo sebekhweze okwesabekayo ngenxa yokuthi bathi bona amafutha akawatholakali emafutheni ke kakula bungcono akula bubeni silindendelishe sikhula zisiya phambili.
Lo ke mnumzana Melusi Moyo isiphatha amandla isibona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni elwela amalungelo ezakamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxela ye ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhlanje sinika abalaleli bethu ithuba lokuthi batho ukuba balungiselela njani ikhefu lekhisimusi phakathi kwenhlupho elibhekane lazo ezigoqela ukungatholakali kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamafuta ezimoda. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Unobhala obona ngezomvikela kuhulumende weMelika, uSecretary of Defense Jim Mattis, uchiye umsebenzi izolo isithi lokhu kubangelwe yikungezwani lokwehlukana kwemibono phakathi kwakhe nomongameli Donald Trump. Uthi-ke isitishi esikhulu sendizamtshina sakweleBhilithani sivulwe lamhlanje ngemva kokuvalwa ngolwesithathu ngenxa yodubo lwemitshina yama-drones. Igceke lendizamtshina eleGatwick bese like lavalwa ngoba ama-drones la abikwa abephazamisa abashayeli okudalele abahambayo inhlupho ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Iningi labeZimbabwe abalubhekise ekhaya ngale impela viki ukuyajabulela ikhisimusi bendawonye lezihlobo labangane bakhala ngokuthatha isikhathi eside belokhu bezama ukuphuma emngcoleni weBite Bridge. Kodwa-ke uhulumende uthi kwenziwe imizamo eminingi yokuthi kudluleke lula kulo umngcwele. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Amakhulu ezalwane zeZimbabwe esebenza kule South Africa basemabhasini emchoveni kubomalaitsha nasezimoteni begijimela ukuthi langekhisimusi liyephuma sebesekhaya. Kodwa-ke iningi lithi alithokozi ngendlela iziphathamandla ezibona ukuphuma lokungena kwabantu emngceleni weBite Bridge esebenza ngayo. Umnumzana Wilson Moyo olubhekise kibo enkaya emakhwatini uthi lokhu kungaqhubeka abanye bazayidlalela emngceleni ikhisimusi.
Isimo mangaphawula ngaso mhlawumbe esenzakala eborder sibuhlungu kakhulu ngempela, sibuhlungu kakhulu, asijabulisi neze. Uyathola ukuthi imoto ziningi ngathi 1.5 days seborder impela imoto zingadluli. Ingadlula izopaka iye ngale iyethule yonke imithwalo ukuze kufika phansi. Ma ungenamali ukuthi mhlawumbe udlulise cha uzosokola ngempela, kunzima eborder, kunzima.
Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Siyabonga Cwele uthi uhulumende wenze konke akwenelisayo ukuze izihambi zingabanjelelwa kulumngcele.
Sengezelele izisebenzi zomngcelela ngoba bezisilela. Sengezelela ngesilinganiso esipho sesifike ingxenye ekhulwini. Size sasusa abanye ehofisini yethu enkulu ukuze sivule amahofisi amaningi okudlulisa izihambi ukuze konke kudlule ngokuphangisa.
Isiphathamandla esibona ngezokuthutha lezokuphepha esabelweni seLimpompo unkosikazi Makhoma Makhurupeje uxwayise abasebenzisa umgwaqo N1 olubhekise eBite Bridge ukuthi bengalokothi kwephula umthetho ngoba bazawukhomba olotshwala.
Sesiphophe abaningi kulokhu mgwaqo ababengene elizweni kunela mvumo, njalo amapholisa asisize kakhulu. Umphathi ntambo ubebatshela ukuthi akula obathiweyo ozakhululwa manje, kugoqela bephula imithetho yomgwaqo leyelizwe jikelele.
Minyaka yonke umngcele weBite Bridge yiyo olabantu abaningi abaphuma kwele South Africa ngekhefu lekhisimusi. Iningi labo izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. Nyakenye abanye bagcine bedlalela ikhisimusi endleleni ngenxa yobuningi babantu abebephuma besiya eZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu elimele eZimbabwe umncintiswano womdlalo wenguqu weCAF Champions League leFC Platinum uNomeni Mapheza uthi iqembu lakhe libhekane lomdlalo onzima njalo lidinga usekelo ukuze linqobe lase eCongo iBrazzaville eleASA Otto kusasa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Mapheza utshele intatheli zindaba zemidlalo uba ngasoze balideleli iqembu le-AS Otoho ngoba likhuphe iqembu le-Primero de Agosto kuliqembu elakhupha ele-FC Platinum kumncintiswano owedlulileyo we-CAF Champions League. Umqeqeshi lo uthi bangakwazi mhlophe ukuba babhekane lani kumdlalo wakusasa njalo abakudingayo ukuxhaswa yibo bonke abayingxenye yemuli ye-FC Platinum.
Everybody knows where we are standing now as a club, you know, and think we're just 90 minutes away from.
Wonke umuntu uyakwazi ukuba sisalelwe imizuzu engamachumi ayithoba munemune ukuba sifinyelele kusigaba sesibaya esomncintiswano we-CAF Champions League. Yikho siyakwazi ukuba kuyini esibhekane lakho ngomgqibelo. Silethemba njalo ukuba sizathola usekelo esiludingayo kuyo wonke umuntu oyingxenye yeqembu le-FC Platinum ukuze silulele phambili kulo mncintiswano.
Iqembu le-FC Platinum lele-ASOTO wabe ngutshikilo bhanqa 1-1 ngensonto edlileyo, njalo limpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum lingadlulela phambili nxa umdlalo ongafika komlindo uyagcina zingutshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukuhlohla. UMapeza yena uthe bazizama uba behlohle ngoba nxa bengadlala besithi bafuna umdlalo uphele kungahlohlanwanga bengazisola iqembu lezivakatshi selihlohle isikhathi siyaphela. Iqembu le-FC Platinum seliyakela imele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika, kodwa kalizange linelise ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kutholakala khona imali ethe xaxa. Njalo abaningi bakhangelele ukuba lonyaka lingakwenelisa lokhu njengoba kusasa lizabe lidlala lisekhaya. Nakwelinye icele iqembu le-ASOTO ngokwakuqala ukuba liphathe umncintiswano we-CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lithole ilungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuphakamisa isicoco seligi lonyaka, njalo ngokwesibili iminyaka ilandelana ukuba liphakamise inkezo le. Umdlalo wakusasa uzaqhutshelwa enkundleni yemandava esedolobheni laseZwishabane. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday namhlanje sihamba labahlabeleli ababili abacula bese South Africa, uNkunzi yomanzi omnyama kanye lo Brian Sibanda. Untungamile inkomo usethulela lolu daba.
Hu Joshua Nkomo abethu. Hu Joshua Nkomo abethu. Joshua Nkomo Baba wetu, uveli kawe, lama kawe.
Umkali wesiziba nguBrian Sibanda, insizwa edabuka eBambazi esigabeni sakombimba, yona ephethe idlalade layo lakuqala elilesihloko esithi zangene zebhubezi. Lapha uhaya umfokanyongolo iqhawe lamaqhawe phela. UBrian ukhulele esontweni emaphaneni akombimba lapho ahle waba ngumthontwe ohlaba usamila ngoba ubehlabela ecaweni wakhula waze waba ngumculi osicindezele idlalade. Uyachasisa ke okaSibanda.
Lo mculo lowo kungumculo ongajwayelekile, mhlawumbe abanye uyabadida ukuthi manje kungumculo wesintu othe ukuxubanisa kakhulu nginabe kakhulu ngemlayezo. Ngikhuluma ngento eziningi ngempilo, ngothando, ngezinkolo nani nani, konke ongakucabanga.
Idlaladeleli lilengoma eziyisishiyagalombili njalo le ngethi umdeni. Njengoba sisiya kukhisimusi nje, umhlabeleli ulomlayezo obalulekileyo kubalandeli.
Njengoba sibheke kuma holiday la kakhisimusi naseminyakeni omusha, ngithi mina abantu abaphepha ezingozini nasemgwaqweni, sithi kuphepha sisiphatheni kahle, impilo yefana nje naye nazo zonke izinsuku. Engakusho kube ukuthi mina ngiyanthanda kakhulu.
Abadala bathe kusinwa kudedelwana. Edeta ke uBrian Sibanda uthi abangathanda ukuxhumana laye bengamthola kunombolo zakwele South Africa ezithi 002-784-613-2505. Sisukeke eBambazi silubhekise eCholocho lapho okudabuka khona umhlabeleli wesibili uNkunzi yomanzi amnyama laye ocula ekwele South Africa.
Tulumamele mngana ukukhokhele kahle ukuthi ngubani.
leli lidlalate likankunzi elesine njalo isihloko salo sithi emsakazweni laye unkunzi olomlayezo omqoka kubalandeli la kuZulu.
Bengithanda nje ukuthi abantu beyiphathe kahle njengoba kulanda uDisemba kanjalo bekwazi ukuthi bethenge nemculo wethu bekwazi ukuyimamela njalo njalo ngoba ziningi imiyalezo siyifaka ezingomeni zethu.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kusho ukuthi abantu abangathanda ukuthola idlalade leli elami elisha bengakwazi ukuxhumana nami kule nombolo ethi 061 96 87 396. Bawo bese bengitholile-ke lapho eda bengene kuFacebook kwipheji lami ethi inkunzi yomanzi amnyama iphatha mcimbi. Ungakwazi ukungithola kuWhatsApp.
Uphuma-ke enkundleni ngale ethi yila amagwala.
Sesifike emaphetheleni ohlelo lwethu olwalamhlanje, kodwa ke singakalugqibi uhlelo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labo abalisi benhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe behlaziya inhlupho ababalisi ababhekane lazo elizweni. Ukusilela kwamafutha ezimota uqhubekela phambili ngamandla kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besihamba labaculi ababili uNkunzi yomanzi omnyama kanye loBrian Sibanda. Oselivalelisa kulolu hlelo lwanamhlanje ngoPraxitus Jeremiah. Siyalibona. Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.